zvatagara tichiziva kuti vanda vaningi story igamba renyika ende havatombobi kuti vaite zvekuitwa confetti igaroziva vanhu vemuZimbabwe vane magambari mumwoyo mavo wekuti kunyange kuenda kuHeroes Acre kana kusaenda kuHeroes Acre vanhu vanoziva kuti uyu munhu anga akamirira zvakati asi chinoratidzika panhau yavastole navachikerema kurasika kunoita bato rinotonga rezanu PF padindimbira rekutsvaka vamuti magaba enyika nekuti pakafa especially vastole vanhu vazhinji vakatsutsumwa vachinzi vastole havakodzeri kuti vaende kuHeroes Acre vakanovigwa kupazi ravo kuchipinge asi bato rezanu PF harina kuteerera zvakataurwa nevanhu iko zvino izvi vamunangagwa vanguva vanovanga varivo zvekare mupolitibiro yezanu PF yakadhisaidha kuti vastole vasaende kuHeroes Acre ndo vakuti zvenhasi uno paya paya takaresva vastole vaifanira kunge vakaenda kuHeroes Acre saka mubvunzo ndewokuti vangani vanhu vakarambidzwa kuenda kuHeroes Acre zvichida nekuda kwekuti vanhu vanga vari mupolitibiro vaisavafarira kana nekuda kwetribe kana kuti rudzi rwavo kwavakazvarirwa mutauro wavo zvakawanda mibvunzo inenge yakubvunza vanhu kuti uye zvekare vangani vari kuHeroes Acre vasingakodzeri kunge vari kuHeroes Acre
regai tinzwe kuna vachirumhanzu vachirumhanzu munoti nedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika uye mashoko ataurwa navamaguu
ndofunga kana tichirangarira kana tisingatangamwe pakapinda vamunangagwa kuva purezidendi wenyika ino vakashandisa moto iri pazanu PF inoti unity peace and development ndokuchienderera mberi nokuti let bygones be bygones asi ndichipindura vamaguhu chinoitika ndechekuti musangano woga woga uno mukuru uyezve sekutaura kwavaita kuti nyaya yepolitibureau politibureau ndo inodecida kuti zvoitwa sei asi mukaongorora kutonga kunoita vamunangagwa ndohwokuteerera zviri pasi saka vane open door policy yokuti iwewe kana uchifunga kuti paripo pangu pari kupushewa nehurumende uya nenyaya yako titaurirane saka ndo zvavari kuita vanhu vokuchipinge vanotaura kuti musharukwa akagwa hondo varimo muzanu PF zana commanders vaiziva kuti vanhu ava nehistori ndiani saka izvozvo hazvikahlamadzi nhasi uno kuti musharukwa vastole varikoginaiziwe vapiwe remekedzo yavo iyoyo tingataura icho nechocho 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 inge iri nyaya zvaiyo kuda kuonesana mupfungwa kana njere asi chokwadi ndechekuti vamunangagwa munhu anoteerera vane open door policy pachivanhu saka vari kuti vanotaurai nhunha dzenyu tigadzirise musha wedu unova Zimbabwe saka ikoko ndokutogadzirisa kwachikoko ndokuachivha unity yache peace ndokuachivha runyara rwachigogo development ndokuti nyika yedu ibudirire
vamaguru ndinoziva kuti muri kuda kupindura ipapo kandai mhinduro
ya nyaya inenge yapo zvekare ndeyekubvunza kuti saka nhoroondo chaiyo yezimbabwe imbori ipi nekuti isu takakura tichiudzwa kunzi vanda baningi sole mupenge ranga riri gwara ipo zvino izvi taakunzi aiwa igamba renyika takanzwa zvekare nyaya dzaana Joyce Mujuru pane imwe nguva paanga achisimudzirwa kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika tikaudzwa napurezidendi kuti mai avo vakadonhedza chopa mai avo vanga vakadai vari kunguva yehondo 2014 pindu zvikanzi kunyeperwa zvese zvamanga muchinzwa saka tine dambudziko rehistori yenyika yedu zvatinodzidziswa zviri kudzidziswa vana muzvikoro ndinofunga kuti tinofanira kuti titange kuita revisit kuti nhoroondo yezimbabwe chaiyo ndeipi nekuti manyepo ari kunyanya
Vachirumanzu, vamwe vari kuti danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri ranangana nekuti nyika yatarisana nesarudzo inzira yekutsvaga nayo mavhoti, asi mumwoyo vanenge vachiziva kuti ndava nengistole James Chikerema vatengesa sezvataurwa nawo magumu. Munoti
chinonetsa ndechekuti maZimbabweans vakawanda kuda kuva patriotic nenyika yavo, vakawanda vacho havadi, especially vezvekumanhau-nhau ivavavo. Ishu iripo hazvinei namaelections. Maelections ari kuitwa gore rinouya. Saka tingati chinhu chinoitwa nhasi unoyu nezvekutaura zvepolitics zvinenge zvine nechekuita negore rinouya ndokurasika ikoko, instead yokuti vanhu vafokase vanangane nekuti ichokwadi here kuti vanhu ndava vaministole igamba. Zvinobvira nokupi? Vanhu voziva nhoroondo yavo, asi hezvo vanhu vasvetuka vakutofunga zvamaelections egore rinouya. Orait, tomboti ndezvamaelections. Zvakaipa here izvozvo kuti vanhu vaministole igamba?
Vamaguhu, nyaya yekuti vamwe vari kuti danho ratorwa nehurumende kana navamunangagwa ranangana nesarudzo, pindurai tinzwe.
Aiwa, ipapo inini ndinoda kuti nditaure chokwadi kuti ndinobvumirana navo vamunangagwa. Kana vari kugadzirisa zvinhu zvakakanganisika kumashure vachifiswa taruma, kunyange vakatarisana nemaelection, kunyange zvichiva pamavhoti, chokwadi ndechekuti randa vanenge zvitone munhu akabatsira kuti nyika yedu iwane rusununguko kana kuti kuzvitonga kuzere. Saka vanogononga vazviita panguva yemaelection, asi izvozvo zvacho zvekuti aiwa paya paya taka takakanganisa taakupagadzirisa, ndinofunga kuti chinhu chakanaka. Asi hazvifaniri kugumira ipapo, vanofanira kuti vanyatsikuswatanidza nhoroondo yacho.
Vachirumanzu, mashoko enyu yekupeta. Munoti nezvataurwa navo maguhu, tichiona kuti mumasango umo muchine magamba anotozivikanwa nevabereki kuti apa pakafushirwa nhingi apo vanhu vasati vacherechedzwa iwo.
Mashoko avo akanakisa chose, asi dambudziko randoda kuti maybe maZimbabwe tinyatsokurangara ndiri kuti nyaya yokushandisa shoko rokuti tribalism, tinofanira kunge tine ruzivo rwekuti zvinorevei. Saka iyoyo nyekuti tribalism detamboimira nokuti vanhu vane mitupo yakasiyana-siyana. Unogona kunge uri moyo asi wakazvarirwa kwamutare, asi the fact yokuti wanzi moyo uri paHeroes Acre vanhu vofunga kuti anouya asi ari mumanyika. Saka izvozvozvo haisati iri nyaya yatinofanira kukurudzira yokuti tribalism. Ngatigozivai kuti aripoi munhu ndiani chete.